nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika. Vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino apo Zimbabwe Human Rights Association ZimRights yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yegugura hundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatabeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nema peace committee edu ekuMatabeleland neMasvingo takaparura gwaro regore rino rinonzi State of Peace Report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekumaronyararo. Gwaro regore rino rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash The State of Peace Report.
Ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri?
Gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anorwira anomiririra vekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo Peace Action Committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Iri gwaro rinobuda gore negore. Rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugunununa nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo
kune vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa, sematare edzimosva, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziiririka uye vaine kudekara mumamanda mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya mukwenda mberi zvinozofamba sei?
Tibasa redu semasangano akazvimirira ega nderekutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables edu atitange tichiumba mumatima nayenyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevanezvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamaibere vari parunhare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFiveet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosungotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Dwe vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFiveet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vamandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinoriri gore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland nemidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro Nigel Maritinho anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidza mazitesa ndakushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017 ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezve social media 2017 tandiri kuchechi tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavideo katikagadzira tichitotraya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavideo kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininoona ndatoshamusika kuti vanhu vatonakidzwa neizvozvo, ngatiregai ndizame kuti zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi zvinhu ndinogona kupota ndichizviita but ndandisorowo kuchikoro hangu ndichita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, tagoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa. yeah,
inoronde.
Yeah.
Iwe wandifundutsira waita degree re engineering.
Yes, electronic engineering.
Vakomana. Ko vanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafirimu nemadrama nemaskita aya ndezvechirombe-rombe nemagitare. Mune makatoenda kuchikoroka vakomana.
Ah, ndinotaka kumbonyepedzerawo kuti dzidza mbichana. Yeah.
Saka vaje vabereki, hama, shamwari vakati kudii vachiona mukomana achiti uko anomboenda kuchikoro achitoita degree rake asi uko akuita zvekunge zvekuekta ekta chii vakati kudii nazvezvo?
Saka maitiro andakazviita akaita kuti ndisanetseke stereki zvisakonzere mutauro ndeyekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Ini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachiona havo zvandiri kuposta vachingoti munhu ari kudi ari kunakidza. Chikoro ari kungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandikuitaizvika izvi zvinenge zvine pfundudzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita iri announcement zvakare kuti saka ini varume hama handisina zvimwe zvandichaita ndakutosimbira neizvozvo izvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvaanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirawo kamari atitumirawo kamari havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwewe. No maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta vamwe vakati makaita sei kuvanhu kuTexas baba.
Takangosangana tikatandara ngoma. takangosangana tikatandara and zvechokwadi takava nemutambo muhombe. It was a very very big successful show. And tisingangoverenge chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangori pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi basa ramunoita mabata YouTube pano tombokonai kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor wedza paFacebook, paInstagram, paX, yaimbonzi Twitter, paYouTube, vanowana basa iroro. So even vanenge vachida kuti contacta for business, vanokwanisa kushandisa futi maplatforms iwayo. Mamessages edu we do our best to make sure kuti pazuva taresponda munhu wese atumira message atitsvaga. Haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruva mudunhu remashonaland central anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka kwavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanya kubuda semabudiro aita kare. Ezvinhu zvitaakusanyanyaitawo mari kana ari
kwema flows ndo chimvuri kuno makadza roma flows ngatwana nokupoka ndinezvi zvitema utombatisa
madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho
vamwe vaimwe chema chema ingotiwo ma2 ma3
mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora 10 chaiwo pazuva
chiita mari avo masaita zvechipazvaunoma34 50 dollars pazvo izvozvizvi tobuda mubva une 10
kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura
nanobva kuingonemedza yakadaro uchindokupa 100 dollars ipapozvo zvinonetsa kuti urambe kuitambira sezvo zvinhu zvakaoma
vatiwo dzimwe nguva vanobirwa
kuti manogona kuti mapedza kuita poindisoti matorana woti ndikuda nait sendangu kutobva kuti ndipe mari yangu kana kuti mapedza kuita bonde matoobva tota ndipe mari yangu
chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa mukuru wenak mudunhu remazowe kumashonaland central muzvari mesi madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko
vamwe tinotaudza paunoenda kubhawa kuzvidzidzira tapuratire tine mazai usi usati wakeswa uchitengesa mazai usati wakeswa uchitengesa chiairtime hauri chejesarei bhosi anobvemu anosvika pajesarei chenekuti vanoti dhola for2 bhosi usikuvo haana mbokeswa ndii ari kufungwa kuti mangwana mwana akuda kuti akuda kudya chingwa kuti handina kana dhora ungati huyaizvenikuti tibatanidai dhora muitesei mumwe but kana uita naizvikirwewo kuita kutengesa mazai tine vamwe vaakuti zvinina
mumwe akabatsirwa nechirongwa chenak ndimuzvari muchaneta anoti aiita bonde risina kudzivirirwa
ivingavapika kondomu kwacho taatingatombozivi asivo zvinosvaneziorokuti kondomu rokova sei
zvekushambadzira zvepabonde kana kuti solisting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu
torambidzwa nemutemo wezimbabwe chitori express kana kuti chitori direct inorambidza kunonzi kukwevesaisa kwekwe kwokuti unonyatso uchibuda pachena kuti nendiidaibhuda uchimira pastreet uchiita zvinhu zvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvinhu zvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndo zvinorambidza inonzi story sighting iyayi story sighting nekuita zvemabrothels zvokuti une imba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work zvinhu zvinorambidzwa ndo zvinhu zvakarambidzwa zviri express
uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore 10 zvisinei nekuti anenge abvuma here ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinoku kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu, avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele, vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania, asi pari zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujirandigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Inini ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Inini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera ndodawo kuita sepashika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita atinoti pachirungu maround. Ndiwa ndakatanga kuita, ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndo kwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba, road yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriver pakadai. Then pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedzawo kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World. Achibva ati Audrey, ini ndakuvaka futi imba. Yati shamwari tachembera. Zvanzi iwe ndiwachembera asi ini ndirikuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years. Ndikati shuwa ndingazvigona asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tendi ndopakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba indakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndine umwe mwana wangu aibva ati mama mbati sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlendon uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda vandinonyanya kuda kutenda zvikuru kunoti Mr and Mrs Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi neumwe anonzi Teach Mulambo navaGwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda ndiKelvin nemudzimai wake vofarira tendi. Kwechiti Teach ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here? Teach oti haakuiti. VaGwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvake
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kushawasha Hills 2021 April, but tendi iyi yaidhura yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000. Ndikati kumanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000. Bhengi rikandinyima rikandikuti tokupa 15,000. Ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura, aiwa imba yakanaka chaizvo, asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari because vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vaGwiza vakandi batsira kuvaka imba ndivo vakatanga kundibatsira ye Ten World. Ipapo ndimbotaura zvishoma, mai vangu vakanga vandiwanira stand ku Ten World. Paita makore 10 ndisina chandaita vakati mwana wangu boda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama vanhu vari kubirwa mari, saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright, ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba. Iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vaGwiza. VaGwiza ava vakaroora munin'ina wangu, ndiba munin'i vangu. Ndichiva ndavataura navo vaGwiza vakabvuma. Vachibva vandivakira imba yekuChenworld ikapera. Yapera ndaona kuti kune makomba road aiti. Ndikazoapprocha 2021 tazwana sei nasaka mukwanisa here kuvaka futi I vakati aiwa ndinokwanisa vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri mu Washington.
Yashika nguwa ya kupinda mchirongwa upenyu wedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa na Jonga Kandemiri, we Studio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, upenyu wedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muhurukuru yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbira nadzo mvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi chinokunda iwo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunzo Nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunaisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema
hatisi kushora asi kana makatarisa nyika yeZimbabwe inge dzengani dzingati dzobva uko enda uko dzichiputisa makore yangatoti nzvimbo nenzvimbo yekuputisa makore ipako kenaya asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu reMount Darwin district Mass Central akaita mukorera uyu nepake nepake mukomberani wacho matomo zvikuru tichiteya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitadzisawo kunaya kwemvura nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata bata mvura inogona kusanaya.
Inokurudzira vana veZimbabwe kunyanyisa kudunhu nevandotungamirira kuti ngavarege kuenda mumakomo matokumbira mvura vachinochomokera mireza mitsvuku mune midzimu yedu mune mhondoro dzedu mune madeteswa atikateya nehari dzatikateya nekuti dzago rakapera hari dzatikateya mumakomo dzatinoita kuti kunaite mvura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nomuromo izvozvi kupera kwemasvondo mairi takunodzikudibura idzodzi kusvikira mvura yatubvete yapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munhuvatisamuaende totiwo vanonamata hongu vanekodzero dzavo dzekunamata ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takatera chivanhu chedu izvozvo zvinozorandiiee kuti mumakomo ndomune atotera mvura uyezve tikurudzirawo kuti kwasatemwe temwe miti yakanyanya yatipachirwa forest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura ichitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi Changamire?
Kune vedzisonde vaningati vemachechi vanepawo pavanoitawo napo sekukumbira mvura napo asi unongozivawo kubvira nakare mvura inopeterwa bondoro dzinogona kuuyawo nemachiradze nezvambwa zvekudya kuna mambo ndotakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo ini nzira yekuti tonokumbira nayo mvura
Chopeta hili chirongwa changa vile nembile. Doro ramabika hili. Kupa kuzorinwa hapa. Wechi diki wano ya welewa chizo sangana newe chukura vakunwa dore.
Kwete. Chinemu zera. Ya kino tokoka kukitakuenda. Kuno mwadoro hiyo. Mwani waninda wachini na mwoma. Afuwe. Kukumira mwura hiyo. Mwemu zera yato. Mwura hiyo tokumbirwa. Mwoma. Kinende kishiri kwa papa. Kwete mwana labika. Lani wana zera.
Manga makateerera kuhurukuru ya taita na mambo nembire wa Clemens nembire weku Mount Darwin mchirongwa chedu upenyo wedu anokuwene kayane mufaro jini wenyu jonga kandeniri we Studio 7 mbibu Washington DC
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare Shondo rinouya Taba tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 kumpandula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Uva inkomo ezinengi emathebeleni sawo.
Ziyangena ekhaya ezifayini zibambele phakathi amazinyane esiwaye. Aziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelele zimbuzi. Singakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwayo.
Yakupuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abacina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zematopo zithi izifuyo ezinengi sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo ezinengi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sivanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbelelo tjane manje abantu abanengi sebethathe iadvantage yokuba ushoto ukulamala tjane indawo ezinengi. Liqale emalangeni eli-$2. Lakhuphuka la ku-$2.50 lakhuphuka sele ku-$3 abanye vele sebetshaja $4 ibhelelo tshane so ke sokusizimela njengamafamasi.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengene Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo kodwa ukudla qha indlala be. So siphakathi kwenkulu indlala asilathemba lokuthi kuyathi siyasho ukuthi Disemba nezinkomo elizibona ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esilibona ngemuva lapha akuwona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo hlupho esiphakathi walo lapha ematopo ngezifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi sematopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezicubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungela nto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Ngekomile inkomo sezibharela sezibanja ziyathunza lesingini lokwesalela akusela nto isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-agritex umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe indlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yakhala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abagcina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana yeleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnumzana Phosi yangaphi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le etshaye isihlobo imiso yemthethwandaba ngomvulo yagwetshwa ukuba iyelaliswa emlondolozi Psychiatric Institute. Usiyangaphi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza inyembezi uthi sebemazi yemthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mchela uhulumende abuye esengcono mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe lomamangala unkosikazi Nomchele Sibanda ongumza wakhe.
Waqalisa kanjani impango? After that wathatha ibroom nansi ibroom yankomo wanjala ngayo ngaphi umuntu wasedinga ihlobo lihlobana ngikhona nanje wekungamlangana.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi Psychiatric Institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumozi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami uhola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health
Sicela njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people living below the poverty bottom line.
Kuphele lethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kudepression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafundi. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phose okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali yedlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika 518 miliyoni eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Gwenze mapandeni, indwangu lenkawu eGaranyemba, seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo, sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu, ngesikhathi kulesomiso, kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeGaranyemba zitha sabukuthi ubuthongo, ngenxa yalezi ndwangu lenkawu, okubikwa zihamba lebusuku, zidinga ukudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu ohlala edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu. Ngikhuluma nje mina ngilamazinyana ayi-10 ngisale lamazinyana ayi-2. Namhla ekuseni ngikhuluma nje ngithiye vele zikhona okuthi bengizigijimisa ukuthi engxa ngikhuluma nje ngiyathola vele zingene. Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambele phakathi amazinyana eswayeni. Ziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi. Singakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Sphindi owevillage 1 eMawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane le ndlala.
Ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuyanga lokufuya izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lonyaka ukhanya umumo umumbi sibili ngoba indwangu lonyaka amabhankali izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lonyaka sisoze sikwanisele ukulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koShokoshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga ukudla.
Asuke eShokoshi indawo ziyahlupha konke ikhaya. Kuyangena lezindlini kubone ngikuthole kubone kwawona wona izinto. Imvuzo sesiphelele izinto.
USobhuku eMatawa, umnumzana Caleb Swanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Sinakudala sikhula ukuthi umuntu angayihambe ebusuku. Kanti ziyahamba lebusuku. Ngwele watu lele uzinguzi zikali swenye.
Ukansila weGaranyemba, mnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo, zihlasele inkukhu.
Amapurwa nenkukhu seziqedile, zisuka khona egangeni zizodinga ukudla lapha emakhaya, ngoba ayikho sokungcunyana kubonakala okuzinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela, akusela mnyi, akuselani, okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona. Vele ziyathatha zitshiye lutho. Sezisidla le mbuzo umali sakhonapha ewadini yami eGaranyemba lapha. Ngiye ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sibaye ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle yehlule edolobheni leGwanda lakho. Izakhamizi zithole nzima ngendwangwini zidinga ukukudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakhansila esifazane ngezempila kahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo, kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusikelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu, kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinengi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu
amathuba esikolweni kazanga lingiyane lamathuba abanengi abantu besilisa phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinengi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubomama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula abe laso isikhathi sokuba lemuli abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo
ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela
lohlelo okukhangela le ubana silehlise luye ezigabeni zethu sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezishiyeneyo sesike saba lalo ke uhlelo kuwa 23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi uhlelo lolo silenze sihlangene labezenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo ukuthi ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa kubangelwe imikhuhlane yengculaza kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke lugoqela njalo labantwana abangamantombazana kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha kulekuna khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba lanxa sikhangela laba abachwayisisayo siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu ibomama okwedlula kwabesilisa ngiyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukhansila kaward 23 kobulawayo njalo ingumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempilakahle kulo umanisipala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana ilami usithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silontukamele Khomo.
Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into ekhalise ngama 2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisa iminyaka emihlanu kuvele abantu bayakhala ukuthi kule ndlala kulalokhu nalokhu kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani zabakhalazi ukuthi indaba lawo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxangabenikwa ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazisilele ngomatshi zizakhumbula ukuthi ngomatshi kwase kunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu. Kwasilela-ke khathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zonezo ezalithe zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa yizo izinduna ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu zingakabhadalelwa. But njengoba ngitshile ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota kuphokuthiwa ziyanikwa babe zibhadalele isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okule ndaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota, ngisho lama-MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama-MP kaliyibhadali leyo mali onka ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngitsho ukuthi imali edlaliswayo, izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo, ama-MP alomsebenzi omningi ezindaweni zabo, bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa njalo imigwaqo njengoba khesi izimoto zakhona ezinengi zakhona ngama-ISUS la imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-ISUS ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hhayi ngazange ngitsho ukuthi imali edlaliswayo plus lezi mota zithengwa ngemali sibili evele ithenga imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hhayi siza kunika izimota lezi ungabhadalanga i-duty kodwa hhayi bazizimota ezithengwayo zibili.
Kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla ungathini kubo?
Angazi kodwa okolonyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka kodwa iqiniso elipheleleyo lapho esihlezi khona emakhaya uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke esake sibe layo eyendlala ngakhona ngapha kuhlangothilo lwe-welfare nakuhlangotho lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo uzamile uhulumende ukuthi njengoba lungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkulu lokuhola. Lo nyaka sibili abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibe lendlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo. Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukamele Nkomo weStudio 7.
Abanye bamaze ukuthi ngobrayithi ngisebenzele enye indoda abayaziyo futhi umfanami abamaziyo bamazi ngodominika sicale ukucula ingoma zethu sesiphushile sezi-6
Tenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngisegoli njengamanje ngisegoli vini igoli sengikhona ngikhuluma njengamanje ngisegoli sochiya amanamba ami lana 06 82 743 57 0 izinamba ngitholakala khona kuWhatsapp lezi intanethi ziyatholakala ingoma zethu eziyi-4 ziyatholakala ukhona umsebenzi omauthasokhipheni ketwaitesevel
abalandeli ubatshiyela wapha mashi
ngizohlala ngisulinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke even emcimbini ma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela ma kuthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale ngiyakujabulela kakhulu ukhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu
Abazali bomstado la abangene bekho
Singakehlukani zihlobo sike sikhangele ezinye iindaba ezibe zikhokhela. Kufa inkomo eziningi emathebeleni South. Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.